Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabayiwe nhomba. Nyangwe tisati takuziva kuti nhomba iyi inoshanda zvakadini, inoprotekta zvakadini, ine maside effects zvakadini, asi pane panofanira kutangirwa. Nhomba ngaibayiwe vane unyanzvi hwesainzi vachititarisira, vachimezha kuti iri kushanda here, haisi kukanganisa vanhu here. Uyezve tinoda kuti izvo hurumende ingobuda pachena pane zvinhu zvese zvairi kuita. Hatina daka iri nenyaya yekuti nhomba yatanga kuitwa rollout, ngaiitwe rollout. Mahealth workers ngavabayiwe nevamwe mafrontline workers ngavabayiwe. Asi tinoda kuziva kuti iri kushanda zvakadini, ndochinhu chikuru. Uyezve idzo dzimwe nhomba dzatatari taorda muzimbabwe dzitandewo, tione Johnson and Johnson ndo iri pedyo kupfungwa dzangu zvino, nedzimwewo nhomba. Titsvage zibhesisi panhomba dzese, asi tokudzira tsuparensi kuti vari kutsvaga sei nhomba izvozvo. Tinofanira kuti tine technical advisory committee yedu yemuzimbabwe yenhomba. Ndinovimba hurumende ichavateerera pane zvavanoudzirwa nokuti ndivo nyanzvi yenyaya dzezvenhomba.
Tanzwawo kuti pazuva rekutanga mumatunhu akawanda, vanhu vanga vachizvipira kubayiwa nhomba vanenge vanga vari vashoma. Munozoona here mune ramangwana vanhu vachinyevenuka kunge vachizotora nhomba iyi?
Kuti vanhu vanyevenuka hunge vane ruzivo rwakakwana neinfomeshoni yakakwana. Ndaonawo paterevhizhini gweri kuMidlands, ndanzwa kuchinzi vaneseka kuwana vanhu vanotanga kubayiwa nhomba. Ndikati ndizozodzoka. Pazopa mumai vati ndakarwara COVID, saka ndangozvipipa ndizobayiwa ichizimbewo kuti zvakarura. Ngavape vanhu infomesheni yakakwana tizive kunaka kwenhomba iyi nechavakaisarudzira. Ndokuti vanhu vatirivanhu nhomba vari kuida, asi vari kuda infomesheni nenyaya yesafety yayo nekushanda kwayo chete.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekutanga yavari kuti phase 1 chinopera mumazuva 10. Munenge muchiona here kunge ingave nguva yakakwana yekuti vanhu vange vazobayiwawo toti vanhu vazozvipira?
Nhomba dzacho ishoma, 200,000 ishoma pamaprovinsi 10. Tikada kudivhaidha zvakainzana zvinoreva kuti 20,000 doses paprovinsi. Vakabaya chaizvo chaizvo kana vane maoutreach team akakwana nemanesi akakwana nemadhokota akakwana ari kubaya. Nhomba 20,000 paprovinsi dzinopera ne1 week, hapana nezviripo. Saka 10 days ndiona iri nguva yakakwana kana vanhu vakapfuma kutirimuka vachiuya kuzobayiwa.
Panyaya yedzidziso iri kupiwa pamusoro penhomba iyi, muri kugutsikanawo here nazvo?
Dzidziso ishoma, hapana madetails aruma. Vanhu vanoda kuziva kuti kwayakamboshanda yakashanda zvakadini, uyezve yakasarudzirwei, munoichashanda zvakadini. Pane matesti akamboita remunhu hatisati tambonzwa nezvematerials akaitwa nematerials akawanikwa. Saka ndozvinoda kuzivikanwa nevanhu izvozvo. Vanhu vanongori netaspecin, unongoziva botsizvo tiri kubaya nhomba isati yange yaitwa chidhindo neWorld Health Organization cheemergency use authorization. Ipapo ndopane mibvunzo yevanhu kuti isototanga kuita isu maguinea pig here? Hurumende inofanira kupindura ipapo.